Vashitaura pamusangano wavaita nava Wang pamahofisi avo ari pamunhu mutapa nhasi vatsvangirai vati Zimbabwe ine tarisiro yekuramba ichidyidzana nechina mushure mesarudzo dzakatarisirwa kuitwa gore rino muzuva risati ratarwa.
We want to ensure that the pre-election environment provides an outcome that is not contestable so that we can complete this delicate transition we have been in, the inclusive government. We are aware, of course, that China would like to ensure that post the election, the continued support between our two countries will be strengthened, and would like again to say that hopefully that on the forthcoming WTO conference in Victoria Falls, that we would like more Chinese to play a more important role, and welcome that your delegation will have a happy stay in the country and a happy visit.
Vawang varumbidza sangano rembatanidzwa wenyika dziri kuchamhembe kweAfrica, RESADAC, zvikuru South Africa, pakufambiswa kwenhaurirano pakati pemapato ezvematongerwo enyika ari muhurumende yemuZimbabwe. Vaenderera mberi vachiti kugadzikana munyika munyaya dzezvematongerwo enyika muZimbabwe kwakakosha zvikuru.
Your Excellency, just now you said that the new constitution will provide protection to foreign investment. In fact, during our meeting yesterday with the Chinese businesses here, the Chinese businesses agreed that political stability in this country is the best form of protection to the Chinese investments.
Vawang, avataura vachiturikirwa, vati kudyidzana pakati peZimbabwe neChina kuri kusimukira zvikuru zvitevera kushanya kwakaita vatsvangirai kuChina gore rapera.
And
in the past year since your visit, we have witnessed a new progress in our business cooperation. Last year, for the first time ever, our trade volume exceeded $1 billion.
Vawang vati China icharamba ichisima mari yayo muZimbabwe pamwe neAfrica yose, zvinozoita kuti veruzhinji vawane mabasa. Asi vatsvangirai vati makambani ekuChina ari kushandira muno anofanira kucherechedza kodzero dzevashandi. Makambani mazhinji ekuChina ari munyika anonzi haasi kubata vashandi zvakanaka uye hapana zviri kuitwa kumakambani aya. Vawang vasanganawo nemutevedzeri wemutungamiriri wenyika amai Joyce Mujuru pamusangano wanyoriranwa zvibvumirano zviviri pakati peChina neZimbabwe. Vawang vari kufamba nemakurukota ehurumende yavo akawanda uye vati vane chivimbo chekuti vachanyorirana zvibvumirano zvakawanda nehurumende yeZimbabwe zvinosanganisira nyaya dzekurima, kugadzirwa kwemigwagwa, kucherwa kwezvicherwa nezvimwe zvakadaro. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.